mwereka kuti vajame vakabviswa munyika mavo muupresidendi by popular revolution. Saka vakabuda vachimhanya vachitiza kuequatorial Guinea, and pakubuda kwavo vainzi vaitonga nezvechisimba for 22 years, and pakutonga ipapo vari kunzi vakaba mari inopfuura bhiriyoni yemadhora. Mari imwe ndo yavaishandisa vachitenga dzimba. Tinoona kuti vakatenga dzimba dzosvika 281 mapropeti ivo nemudzimai wavo, and imwe propeti yacho iri kuno kuWashington yavanonzi vakatenga ne$3 million vana vavo vaidzidza kuno. Saka propeti iri kunzi yakatengwa necorruption. Saka hurumende yekuno kuAmerica iri kuti iri kuda kutora propeti iyi sezvo iyi propeti yakatengwa nemari yeuori.
Zvinogona kuitika here izvi? Hurumende yeAmerica inokwanisa here kutora dzimba idzi kana kuti propeti dzavajame?
Pamutemo zvinogona kuitika. Muno muAmerica vane mitemo yavo yakasiyana-siyana yavaishandisa kutora maassets, mapropeti nemari dzevanhu vemafia nechichii. Saka vanokwanisa kutora vajame pamutemo iyoyi.
Tikatarisa tinoona kuti kune vaibvova vatungamiri venyika vakawanda vakaita zvinorechite izvozvo. Sei vangonangana navajame sokuona kwenyu?
Kunangana kunoita nyika nevamwe vanhu kuchisiya vachisiya vamwe, ndingati ndo mashandiro egeopolitics dzechisimba nemaobjekti dzenyika dzakasiyana siyana. Nyika imwe neimwe neshamwari dzayo nevaisingashamwaridzani navo, ende kana ukakwanisa kuita shamwari yedzimwe nyika haubatwi. Asi kana unge vasiri shamwari fanika vajame munevuchavanga vari pasi chemasanction vakaiswa masanction nakudaro neAmerica.